Vajitaura pamusangano wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, sachigaro wekomitii Dr. Ruth Labode veMDC, vati mutemo uripo wave nemakore anodarika makumi mapfumbamwe uye pave nemakore ava kusvika makumi maviri hurumende ichingoti ichauvandudza. Pamusangano uyu munyore mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza nhengo dzekomitii kuti hurumende inoda chose kuvandudza mutemo uyu kuti uendera nezviri kuitika panguva ino uye bhiri racho rave kubazi regweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. Asi Dr. Labode vati hurumende yatora nguva yakareba isati yavandudza mutemo uyu, nekudaro komiti yavo yatora danho rekukoka gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, zvakare vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa kuti vazotsanangura kuti sei hurumende iri kudya manonoko.
Izvozvo tafunga kuti tombotaura nevanhu vekuministri yedu vaParirenyatwa, tobva taenda kuna Attorney General, tobva taenda kuna vaMunangagwa seminister wejustice and leader of government a business in parliament kuti vambotipushirawo nyaya iyi.
Dr. Labode vanoti mutemo wePublic Health Act semamiriro wakaita pari zvino haubvumidze kuti varape vape vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere mapiritsi ekuronga mhuri uye kuvarapa zvirwere zvepabonde kunyange paine umbo hwekuti vari kuita zvepabonde.
Hapana mai vangaendesa nemwana pamberi panesi voti ndauya nemwana wangu ane siki. I'm telling you, unonyara semudzimai and mwana wako azokuudzi izvozvo. Mwana anga uye uzoti mama ndiperekedzei kuchipatara, mwamhuri yechiurere anga mwana akanganisa. So she will try kuti aone kuti solution chii ipapo. So I think ndizvo zvimwe ndizvo kuti tiri kuti munhu ane nhumbu ukaenda kuchipatara ufaniri kubhata, asi chokwadi hapana mutemo unodaro. Chinhu chakangotaurwa chiri kuitawo nevamwe vari kuda kuchiita because ministry yakadaro. But chokwadi Public Health Act ikazvinyora pasi, mudzimai akadzingwa anogona kuenda kukoti kunosungisa kliniki iyo.
Vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveutano zvakare vari nhengo yekomiti Dr. Paul Chimedza vati zvirwere zvizhinji zvange zvisikowo panguva yakadzikwa mutemo uyu uye wave kufanira kuvandudzwa kuti hurumende ikwanise kurwisana nezvirwere zvavaikwa mazuva ano. Vanotiwo hapana mutemo ungashandiswe nehurumende kuti itore matano kune avo vanoita tsika dzinopa kuti zvimwe zvirwere zvipararire, uye izvi ndezvimwe zvinogona kupinzwa mumutemo wePublic Health Act wakavandudzwa.
Choti vana vanoda kubayiwa even zvana immunization zvinonetsa zviya, kuti kana munhu ane mwana anokwanisa kuita chiutachiona hunotapukira kune vamwe vanhu, hamuna mutemo uri kukwanisa kumumanikidza kuti asaita izvozvo. Anogona kuenda papublic akanospreada chirwere mai vake vachiti handidi kuti arapa, hamuna zvamunokwanisa kumuita nekuti hazvina kukavhwa chi mutemo wacho. Wanga usina kuita anticipate zvimwe zvacho izvo.
Vafani munengami vanomirira Glenview muparamende zvakare vari nhengo yekomiti vatiwo mutemo wePublic Health Act ukavandudzwa, mabasa eutano munyika anogona kubudirira chose.
KuGlenview kuna machichi akawandisa echipostori anopinda vanhu. Hakuna mutemo iko zvine zvinorambidza kuti mupostori kana kuti unomanikidza mupostori kuti aende nevana vake kuti vanorapiwa kuchipatara. Saka dei bhiri ranga rauya ranga richikwanisa kuti rozoadhiresa zvinhu zvakaita saizvozvo, zvotibatsira kuti even nemapostori vanokwanisa kuti vaendesewo vana vako, not only vana but even ivo vachikwanisa kuti vaende kuchipatara kunodii kunorapwa.
Hatina kukwanisa kubata vaParirenyatwa kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kubata vamwe vakamboita makurukota ezveutano mumakore apfuura vakaita saDr. Timothy Stamps naDr. Henry Madzorera kuti tinzwe kuti sei vakatadzawo kuvandudza mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.